Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 15, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wezvemabhizimusi pakati pavana muzvinabhizimusi vemunyika nevekuAmerica weZimbabwe USA Business Forum unopetwa muHarare nhasi pachisainirwa zvibvumirano. Vashandi vehurumende vanoramba kutambira mari yakanga yaiswa patafura nehurumende kumusangano weNational Joint Negotiating Council wakaitwa nezuro muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanopa zvitupa kumakurukota nevanyori vakuru vemapazi vakashanda kudarika vamwe gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wezvemabhizimusi pakati peZimbabwe neAmerica weZimbabwe USA Business Forum wakaitwa kwemazuva mana muHarare wapera nhasi vana muzvinabhizimusi vemunyika nevekuAmerica ava vachinyorerana pasi chibvumirano zvekudyidzana pamwe nekushanda pamwe chete izvo zvinotarisirwa kusimudzira upfumi hwenyika. Vana muzvinabhizimusi vekuAmerica vari pasi pesangano reAtlanta Black Chamber. Godwin Mangushka anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekusainwa kwezvibvumirano izvi, mukuru wesangano reCEO Africa Roundtable iro rakaronga musangano uyu vaKipson Gundani vati vanotarisira kuti zvibvumirano izvi zvichatanga kushanda munguva pfupi iri kutevera.
Izvi zvichaita kuti mamembers edu arambe achidyidzana kusvika tawana chouviri mukudyidzana iko.
Mutungamiri wechikwata cheAtlanta Black Chamber vaRicardo Berries vati kunze kwemakambani ekuAmerica asaina zvibvumirano vanotarisira kuti kune makambani akawanda kubva kusangano ravo achauya kuzosima mari muZimbabwe.
Tichangotanga, Atlanta Black Chamber ine nhengo dzinodarika churu, saka chibvumirano chatasaina nhasi chichadzibatsira padzinotsvaka mikana yekusima mari muZimbabwe.
Mukuru wekambani inotengesa dzimba nemastand yeRawson Properties vaRichard Matengambiri vaudza Studio 7 kuti vasaina chibvumirano chekushanda pamwe chete nekambani yeL Gabriel Enterprises uye vati izvi zvichabatsira zvikuru pakuwanisa vanhu dzimba munyika.
Vachatibatsira kutsvaga mari kuti tikwanise kudeliver dzimba dzakawanda kuvanhu. Saka zvakatikoshera pamwe nekutibatsira zvakare kuti tisenze tese vachitipawo ruzivo rwatisina muno muZimbabwe.
Mukuru wekambani yeL Gabriel Enterprises amai Lorraine Levins vati kambani yavo ichabatsira Rawson Properties kutsvaga mari kuAmerica yekusimudzira mabasa ekuvaka dzimba muZimbabwe.
My company, El Gabriel Enterprises, a DBA Levins Realty, will provide consulting services.
Kambani yangu ichabatsira kutsvaga mari kuAmerica yekuti kambani yeRawson ishandise pakuita mabasa ayo muZimbabwe.
Mamwe makambani asaina zvibvumirano anosanganisira Tel 1 neDande Mutande ayo asaina zvibvumirano zvekusimbisa mabasa eumhizha weInformation and Communication Technology kambani yeMI Group. Mukuru weDande Mutande vaNeva Ncube vati chibvumirano chavasaina chichaita kuti vakwanise kutenga kuAmerica mishina yekuvaka data center kuguta idzva riri kuvakwa kuMount Hamden, kusimudzira mabasa ekufambiswa kwemashoko nekuita mabhizimisi pachishandiswa mishina yechizvino zvino. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya varumbidza kusainwa kwezvibvumirano izvi, zvikuru sei zvemaICT vachiti ma ICT ndiwo mudonzo weupfumi wenyika uye zvichabatsira zvikuru mukuvandudza upfumi wenyika.
Zvinoratidza kuti economy yedu yakuita tilt towards greater private sector participation mu ICT industry.
Musangano weZimbabwe USA Business Forum uyo waitsigirwa nehurumende yeZimbabwe wakapindwa navana muzvina bhizimisi vakawanda vemunyika pamwe nevekuAmerica kubva kuAtlanta Black Chambers avo vange vari munyika kubva nemusi wesvondo. Chikwata chekuAmerica icho chiri kutsvaga mikana yekusima mari mudunhu rekuchamhembe kweAfrica chakaendawo kuSouth Africa chisati chauya muZimbabwe uye nhasi chasimuka chakananga kuZambia. Musangano unotevera weZimbabwe USA Business Forum uchaitwa kuAmerica muguta reAtlanta riri mudunhu reGeorgia muna Gumiguru. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.
Musangano weNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC wakaitwa nezuro muHarare pakati pevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende unonzi hauna chavakaburitsa mushure mekunge vashandi varamba kutambira mari yaida kuwedzerwa nayo mihuro nehurumende iyo inonzi iri pasi pemadhora $25 ekuAmerica kumushandi wepasi. Vashandi vanonzi vari kuda kuti vatambiriswe madhora $740 ekuAmerica pamwedzi kana kuti $840. Munyori mukuru wesangano riri kumirira vashandi vehurumende munhaurirano idzi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDeft Dzatsunga vanoti chakawiriranwa mumusangano uyu chete ndechekuti mari yemunyika inotambirwa nevashandi inge ichipiwa ichienderana nemutengo wedhora rekuAmerica wezuva iroro. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei vaDzatsunga vachitsanangura zvakatora nzvimbo mumusangano uyu.
Isundo principle yatakanyanya kufarira tikabvumirana nayo kuti kubva iko zvino hatitangoti tichipedza kunegosheta vaya vanokwidza mutengo votokwidza mariya haichatotengi tozoikora isingachatengi. Saka izvozvo ndozvinhu zvatakanyanya kugamuchira asi hatina kuzobvumirana maererano nemari yavakatipa yatakaona sokuti haina kukwana, haina uwandu hwayo, haiendirani nezvekuitika pagiraundi maererano nekukwira kwakaita mitengo yezvunhu. Hongu vakawedzera zvichibva nemagiredhi, asi giredhi repasi pasi mari yavakawedzera yanga iri mari inogona kungosvika kana kuti kuma $22 or $24. Tikaona kuti mari iyi haikwani, hatigoni kuitora.
Saka zviri kureva kuti hapana chakabvumiranwa kamusangano kana makaramba kutambira zvaiiswa patafura nehurumende.
Hapana chatichabvumirano nekuti kana mari isingakwani tinogoitora tigodii nayo.
Saka muri kutarisira kusangana zvakare riini nehurumende?
Takangoti vambodzokeravo vambonotaurawo nevakuru vavo vavaratidzirewo kuti mari yamuri kutipa iyi haina kwainosvika, haikwanisi kutisvika kwatinoda kusvika. Isusu tinoda kusvika ku$840. Zvino tinga kusvika here tichipuwa choti yakadaro yekuti tinoipuwa kana kuti $20.
Tiri kunzwawo vesangano rinonzi Fozeu vari kushoropodzawo chikwata chiri kumirira vashandi munhaurirano idzi. Imi sevamwe vari kumirira vashandi munhaurano muri kutambirawo sei kushoropodzwawo?
Kutaura chokwadi izvozvo tangozvidyaira izvi. Vanogona kugonotaurawo nehurumende kana vane nzira dzavanogona kuti taura nadzo nehurumende. Isu tonotaurawo nemaonero edu, isu tinongovapawo kodzero yavo yekufunga mafungiro avo kana vachikwanisa kunowana $1,200 kana kuti vachida kuti vangoranwa mabasa kusvika vapuwa $1,200 vanongoita. Isu hapana chatinovamisa kuita.
Vanga vari munyori mukuru wesangano riri kumirira vashandi vehurumende munhaurirano dzeNational Joint Negotiating Council reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDeft Dzatsunga vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo munyori mukuru wemubatanidzwa wemasangano anomirira varayiridzi munyika weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU vaObert Masaraure. Vane musangano uri kuti watotanga kunzwa pfungwa dzevarayiridzi kuti votora matanho api zvichitevera kukundikana kwenhaurirano dzemihoro idzi.
Wongu tine nyuto ya kakura pa urukuro zakaitwa ku NGNC msua 14 March. Apo pakabuda mari isinga tenge sa chose. Tinoona hurumende muna January yaka batira eva civil servants. Matekisa anushika almost $30. Asi increment yacho ya irukunzi yaka itwa. Imari shoma nini nongo zowe zirade $20. Sa zo reva ndeze kuti hurumende pa mari zese zairi kubata matekisa anima staka siyana siyana. Mari zese zairi kubutira vanu. Aivana kana shoma ya wari kuda kuisa kuvashandi. Saka tiri kuona kuti NGNC hurumende haina kukwanisa kugadzirisa nhuna dzevashandi kugadzirisa nyaya yekutambura kwazara kuvashandi. Saka nyunyuto yedu iri pa amount yemari yakapiwa neprocess yakashandiswa.
Imi imari yamuri kuti dai yapiwa vashandi vehurumende.
Federation of Zimbabwe Educators Union uyezve nekwatus amagamete Teachers Union of Zimbabwe tanga tichingotiramba tichema kuti mari yakudiwa nemushandi 1260 inokwana kuti amborarawo semunhu ndio mari yatati chema yatoramba tichingoda kuti mari pari zvino yakuda kutoita shoma asi mari ingaite zviri nani kuti vanhu vaite sevanotirararame.
Tiri kunzwa muri kunyunyuta nevari kumirira vashandi vehurumende kunhaurirano dzeNGNC zvii zvamuri kunyunyuta nazvo?
Vakazvigadza voga kuti vanonegosheta vakamirira vanhu vese. Vane makore nemakore vachikonzi ndo vanolida ndo vanonegosheta ndo vanonegosheta. Manegosheta zvavakatanga kunegosheta nawo yekuhurumende akatochinjwa asi vona nhasi havasati vachinja. Tikatarisa federation yedu Federation of Zimbabwe Educators Union tinogara tichiinsista kuti kana pachiitwa nhaurirano ngadzive dziri kuitwa dzichibata mashandi vese dzisaitwe zvekagrupu tangoita kekunongana.
Imiwo sesangano refozeo matanho apa amuri kutorawo panyaya dzemihoro yevashandi.
No, makuru atiri kutora ndeyekuti tirwise kuti chinombonzi NGNC chacho chitobva zvachose nekuti hatisiri paconstitution. Saka ticharamba tichirwisana pakati pevashandi pega kusvika tasarudza vamiriri vevashandi chaivo vanonotimirira kuhurukuru asi shoko ravo rekutanga ravanosvika naro nderekuti NGNC hatichaidi.
Avanga vari munyori mukuru wemubatanidzwa wemasangano evarayiridzi weFozeu, vari zvakare mutungamiri weAtus Valbert Masaraure, vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa nhasi vanonzi vadoma gurukota rezvekurima Dr. Anxious Masuka segurukota rakashanda kukunda mamwe makurukota ose. Gurukota redzidzo yepamusorosoro muzvinafundo Amon Murwira ndovadomwa pachinzvimbo chepiri. Muzvinafundo Fanuel Tagwira vebazi redzidzo yepamusorosoro ndovadomwa semunyore mukuru akakunda vamwe vose vachiteverwa pachinhanho chepiri naamai Mavis Sibanda vanove munyore mukuru mubazi rezvemadzimai. Asi vamwe vanhu vari kupokana zvavo nekudomwa kwemakurukota maviri aya vachiti nyika yakatarisana nenzara inotyisa zvinoratidza kuti vamasuka havasi kushanda zvingaita kuti vapiwe mubayiro uyu uyewo vachiti dzidzo yepamusorosoro haisi kuratidza shanduko yekusimukira. Vaive nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC uye vaive mutevedzeri wemutauriri webato iri vaGift Ostalo Siziva vanoti nhasi vachenurwa nedare reulawayo Magistrate Court pamhosva yavanga vachitongwa nayo mudare iri yekubvarura magwaro ekutsvagisa rutsigiro iva vaikwikwidzana navo amai Soneni Moyo musarudzo dzeparamende dzakaitwa gore rapera. Vasiziva vazivisa nezvedanho iri padande mutande ravo reX iyo yaimbonzi Twitter. Vakadzingwa mubato reCCC nevari kuzviti ndo vakafano bata chigaro chemunyori mukuru webato iri Vasengezo Shabangu izvo zvakazoita kuti varasikirwe nechigaro chekumirira pelandaba chavalala muparamende chavakanga vavina musarudzo dzemuna 2023. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muSomalia ati mauto apedza kurwiswa kweimwe hotera yakachengetedzwa zvakasimba mukati meguta guru renyika iri Mogadishu nechikwata cheAl-Shabaab. Vakuru vemapurisa vaudza sangano renhau reAgence France Press kuti varwisi vose vaurayiwa uye zvinhu zvadzokera pazvaive pakugadzikana mauto achende ramberi nebasa rekuchenesa nzvimbo iyi. Hapana shoko ratirabuda rekuti pane vakuwara kana kufa here pahotera iyi. Vanokokera nhengo dzebato reRepublican Party mudare reSenate kana kuti Senate Majority Leader vaChuck Schumer nezuro vakakurudzira Israel kuti iite sarudzo itsva. Vashuma vakati vanofunga kuti mutungamiri wehurumende Israel vaBenjamin Netanyahu varasa gwara ravo mukubhomba kuri kuitwa Gaza nenyika yavo. Kunyange hazvo sarudzo dzekutsvaga vachamirira mapato musarudzo yemutungamiri wenyika dzichaitwa muAmerica kana kuti maprimary dzisati dzanyatsopera kuitwa, vaDonald Trump vebato reRepublican Party navaJoe Biden vebato reDemocratic Party vatova nerutsigiro kubva kumatunhu emuAmerica akawanda zvekuti vaviri ava ndovachakwikwidzana kechipiri musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muno muAmerica muna Mbudzi gore rino. VaTrump vane mhosva zhinji dzavari kupomerwa dziri kumatare uye dzinonzi nevamwe dzinogona kukanganisa urongwa hwavo hwekuti vave mutungamiri weAmerica kepiri. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata nyanzvi mune zvemutemo vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Takuona kuti vaTrump navaBiden ndo vachava vachidzokorora zvekare sarudzo idzi zvatakaonawo zvekare zvakazopinza vaBiden. Ende zvunhu zvakagara zvichioneka kuti zvinova zvingave zviri possible.
Tikatarisa vaTrump zvikuru, tiri kuona kuti vane nyaya dzakawanda dziri mumatare edzimhosva. Zvinofamba sei apa kana matare akauya nemutongo unoratidza kuti vaTrump vane mhosva dzakati wande?
Ya, vaTrump vakabatwa nemhosva yavari kupomerwa iyo yokupandukira hurumende. Izvo zvinovatadzisa kuti vave vachikukidza mumaelections ava because vanenge vave necriminal conviction. But as long as vasati vabatwa nemhosva yavari kupomerwa, vanokwanisa kuva vachikampenawo vachisarudzawo zvekare kuva president. Saka nyaya dzavo dzekumatare dzakaramba dhileya kana dzichidhirega kusvika vatozoita purezidendi, dzinenge dzichidza kufanirwa kuve dzichimiswa nekuti vanenge vava mutungamiri wenyika dzozosimudzirwa kana vabva pachigaro.
Izvi zvinogona kuitwa kunyange vakabatwa nemhosva, mutsauko unenge uri wokuti
chesa iri panyaya yokunonoka kwematare. Tikuona kuti matare haasi iwo ari kunonoka kuti nyaya iyi itongwe. Nyaya iyi yange yakatarwa zvayo kuti inofaa uye yakapera before my elections, but takaona kuti vaTrump ndo vaiwinza atingati maapplications kumatare ari kumusoro vachiti ivo vavafanirwa kuva vachitongwa nokuti vanga vari mutungamiri wenyika, saka vanga vane immunity. Saka idzi dzinyaya idzi ndo dzanga dzichidhileya kuti nyaya dzavo dzinzwike.
Vanga vari nyanzvi mune zvemutemo vachisanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica natanonoka wande weStudio 7. Sangano reUnited Nations riri kuti mitengo yezvinhu muZimbabwe yakakwira nezvikamu zvinosvika mazana matanhatu kubva muzana kana kuti 600% kubva munandira wegore ra2023 kusvika munandira wegore rino, zvichikonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika. Nekudawo kwekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka uno, bazi rezvekurima rinonzi rave kukurudzira varimi kuti vaderedze uwandu hwezvipfuwo zvavo kuitira kuti vasazoita dambudziko remafuro. Asi vamwe vagari munyika vanonzi vave kutotengesa mombe dzavo nechakare nekuda kwekushaya mafuro nemvura yekunwa, kuti vasazokanganisika kuona vakanga vakuzozitengesa dzisisina kumira zvakanaka. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vevagari ava vanoti nekuda kwemvura shoma yakanaya, uswa hwemafuro emombe dzavo hushoma zvakanyanya, uye Chibage achina mashanga akakwana ekuchengeta kuti azopiwa mombe sezvo chakafa chisati chasvika. Izvi ndizvo zvaita kuti dzimwe mhuri dzitore danho rekutengesa mombe dzisati dzanyanya kuonda nekushaya chikafu. Mumwe mugari wekuchegutu mudunhu remashonyalendi West vaalek mabwe avo vakatengesa mombe mbiri vanoti zviri nani kuwana mari yakati wandei iye zvino pane kuzomanikidzwa kutengesa mombe dzave madore wowana mari shoma.
Kutotengeza kuzvara yavepo zvichinoita kuti dhure mushara bhozi kutangatanga zvekusvika kuma300.
Mumwe akatengesawo mombe dzake mbiri nemadhora ekuamerica $300 kana kuti $300 pamombe imwe chete ndevaerasmus mapfeka vekuchivhu mudunhu remashonaland east ava vanoti mombe dzichadzikira mutengo nekuda kwekushaya zvekudya.
Vanhu varingotengesa zvavo kuno kwavanhu varingodisponsa zvavo.
Vakawanda vari kutenga mombe ndevemabhucha vakaita sava Mike Jimu vemuchinhoi avo vanoti panonaya mvura shoma bhizinisi ravo rekutengesa nyama rinobhadhara zvakanaka sezvo vachitengesa nyama nemutengo uri pamusoro asi ivo vachitenga mombe nemari iri pasi. Asi mumwe murimi vakawanda hozheri avo vanochengeta mombe kumhangura mudunhu remashonaland west vanoti vanotenga chikafu chemombe kunyange zvichivadhurira. Vahozheri avo vane mombe dzinosvika zana vanoti vanotengesa mombe kuti vatenge chikafu chemombe kwete kuti kutyira kuti dzinofa nenzara. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union amai maiwe PGT vanokurudzira varimi kuti vatengese mombe nguva iripo dzichiri kukosha nekuti vakanonoka dzikaondoroka hapana chavanowana.
Pfuyo nemhuka dzesango zvichanetseka kuwana zvokudya nemvura. Ndinokurudzira varimi vezvipfuyo kuti vatengese mombe dzichiri kuratidzika zvakanaka nokuchengetedza mombe nezvipfuyo zvavanokwanisa kuwanira zvokudya zvakakwana kusvika mwaka unotevera.
Mutauri weboka reenvironment Chao Management Agents kana kuti ema munyika yose muzvare Edith Chapungu vanoti vari kudzidzisa vagari nevarimi kuti vasapise masango asi kuti vacheke uswa hwacho vochengetera mombe dzavo.
Asi shoko redu rimwe chete rekungoti nguva yatiri inoi besi ndichikurudzira kuti vanhu vagare vacheka uswa uchizoshanda zvinhu zvakasiyana siyana unogona kunge uchizoshanda kugadzira hei
kunyange chikoro chepamusoro chechinhoi University of Technology kana kuti CAT chiri kugadzira chikafu chekuti mombe dzinonanzva dzozonwa mvura vakawanda vanoti havana mari yacho sezvo chichitengeswa nemadhora ekuamerica 14 kana kuti $14 pamakirogiramu 25 chichidyiwa nemombe 10 pamwedzi. Mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaJavis Marapira vakaudza varimi vemombe kumapisa mudunhu remathebereland north svondo rapera kuti vape mombe zvekudya zviri kugadzirwa neuswa zvochengeterwa nguva yekushayikwa kwemafuro kana kuti silage kuti dzisafe uye kuti dziite utano hwakanaka. Pari zvino munyika mune mombe $5,000,000 nechidimu asi hurumende ine urongwa hwekuwedzera mombe munyika kusvikira pama$6,000,000 gore ra2025 risati rasvika. Vagari vekumangwe mudunhu remathebereland south nemamwe matunhu vakatokurudzira hurumende kuti itore matanho ekuvawanisirawo chikafu chekupa mombe dzavo pamwe nekuti ichere zvibhorani kuitira kuti mombe dzavo dziwane mvura. Nyika iri kutambura nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura zvichikonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze anonzi El Nino. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to Pogine.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wesungura Senior Makion Murambi. Ngatinzwei hurukuro yaaita naivanzi chininga weStudio 7.
ndakatanga zvemagitare muna 1999.
Ndowanzofarira kunzwa kuti vabereki vaiti kudini mukomana achitanga kukakata tambo.
Patakatanga zvemagitare vabereki vakanga vachirwisana nesu, zvaisava nyore kuti titi zvemagitare. Kusvikira izondobudikirawo kuti tizonzi tava kuzvimirirawo tava kushanda. Asi pamwe pese tichiri vadiki apa taitodzingirana nevabereki vasingadi tichiita izvozvo.
Veruzhinji vari kuitambira sei nemanzi yamuri kurova iyi?
Vanhu vari kuitambira, vari kukwanisa kuiwana music yedu vari kuitambira, asi dambudziko zvichiri kutiremerawo kuti tigone kuisawo mimanzi yedu paredhiyo itambirwe paredhiyo. Takamboisawo maalbhamu anenge maviri paredhiyo, vakambaridzaridza. Asi zvinonetsa kana uchiridza uri kunze kwenyika yako. Munome tinoridza tiri muSouth Africa, zvinotiremerawo kuti tikwanise kuwana kana wacho.
Mamwe matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Mundima yetinayo iyi tinoremerwa zvikuru pakuti tiite malive show. Konzero tinenge tisinawo mainstruments, tinenge tichiita ikuhaya. Saka pamwe pacho tinokwanisa kuhaya mainstruments aya, patinosvika tichindoridza toshaya vanhu. Pamwe mari yekuzobhadhara paya patinenge tahaya zvisine transport zvinobva zvatiremerawo.
Vangade kukubatai vanokuwana ikupi?
Kune vese vangada kutibata kana vangadawo kubatsira kana vanofarira music yedu, misambo yedu iyi yesungura yatiri kuita yemurambisi pabit. Munokwanisa kutibatawo, munotibata panamba dzinoti 078-375-2257.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu nhasi.
Vatsigiri vese vemurambisi pabhiti, aiwa tinokutendai zvikuru nepamunotsigiranapo ipapo. Kune vese vati vaona minyuziki yemurambisi pabhiti, tinokutendai zvikuru pane matsigiriro munotiita. Uye regai kuora moyo, rambai muchimira nesu. Tiri munzira, tiri kuuya. Panguva pfupi iri kutevera, tiri kukupai damba refu rimwe riri kuuya.
Chitipaiwo kamwe chete kekubuda nako mudariro nhasi. Waza Friday, timbokwenya magitare mbichana.
Pamunanzi mukandiridzira kasongo kanonzi Kutukana Kwenyu kaida kuvanhu. Asi kuti pamanyoro andakaita kambo aka kanenge kane dzidziso yekuti vabereki kana vachinge vari vanhu vanetsana mai nababa vanofanira kupa respect kuvana, vasanya kuda kukandirana makopfu nematete. Vana vakatarisa
kamuchinzwa kambo kanonzi Kutukana Kwenyu. Manzwa hurukuru yaitwa naSenior Makione murambi anga ari parunhare kuSouth Africa naIvans Zininga westudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk nhasi manheru na8 PM, apo tiri kuenderera mberi nekutarisa nyaya dzechikafu munyika panguva yesangano reUnited Nations riri kuti mitengo yezvinhu muZimbabwe yakakwira nezvikamu zvinosvika kuma600% pakati peJanuari gore rapera kusvika Januari wegore rino. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Musangano wemabhizimusi pakati pavanamuzvina bhizimusi wemunyika nevekuAmerica weZimbabwe USA Business Forum unopetwa pachisainiranwa zvibvumirano zvekudyidzana nekushanda pamwe. Tava tashuka kumagume chirongwa chedu. Ini ndini Jonga kandemiri. Chitimuraru shakana kawatere. Ndokusia mina ntunga milinkomo.